ya bolilla pa volar. Unambiwa runako rwako rwandikwanyisa musoro randinwisa mvura. Strike my seal ndoita mbenga yako ndokupasisa unoshuhira. Ndindaniwa wants me fall for you over and over again. Ndindaniwa mukuva mukuva newe. Bestie, bestie, kana ndinewe ndingake. Bestie, bestie, kana ndinewe ndingake. No, ina nimbo fenda kaso kuchita. I wanna still love you, love. Chero wanita, sandiramba. You are my peace of mind. Usipo baby, I didn't feel alright. Bestie, bestie, kanadinewe ndingake. Bestie,